mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 23, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokuyeuchidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tarono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe gurukota rinoti mitemo yenyika ngaivandudzwe iomesere vanoba zvinoshandiswa kuendesa magetsi kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Sangano rePassengers Association of Zimbabwe rinoti rinoda hurukuro negurukota rezvemhando dzemoto pamusoro pekukwidzwa kwemafuta edzimotikari. Sangano reUnited Food and Allied Workers Union rawirira nevashandirwi kuti vamwe vashandi vapamhidzwe mari dzemihoro. Tichanzwa zvinobva kwamuri ini vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti mitemo yenyika inofanira kuvandudzwa kuti iomesere vanhu vari kupomerwa mhosva dzekuba zvinoshandiswa mukuendesa magetsi kunzvimbo dzakasiyana-siyana kana kuti matransforma. Vachasi vanoti kwadiwa zviuru zvakati kuti zvematransforma. Vati kuomesera matodzi aya ndiyo chete nzira ingabatsira kambani yezesa iyo iri kutatarika zvichikonzerwa nekuti vanhu havasi kubhadhara zvikwereti. Vamwe vanhu vanombourayiwa mushure mokugwinywa nemagetsi vachiedza kuba matransforma, asi izvi hazvisi kumisa vamwe kuramba vachiita izvi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachasi akatanga nekuvabvunza kuti matransforma mangani akabiwa.
Akawanda ndoda kutaura 4000 Blessing. Chinotyisa kuti hatizoti vanhu vedu muno munyika muno vapindwa nemweya wakaita sei. Saka investment yese yatenge chiyaitwa whether ihydro kana iwind kana isola handitika inofanirwa kuti izopfuura nepatransforma. Saka zvese mabasa ese atirikuita tichavhiringidzwa nembavha idzi tiri kuita basa rokuba matransforma. Saka chatingaite chii? Ruzhinji rweZimbabwe vanenge vawana information nokuti vanhu vanobava havagare musango, tinogara navo mudzimba. Pandine vanhu vari kufundindwa izvozvi kana programu yako iri live vari kupedza kuti nhingi anova matransform. Tinoda kuti vatidzidzise izvozvo kuti tisunge vanhu ivavo. Ndiyo point number one, public participation. Number two yekuti tida kuongorora mutemo izvozvo, tida kuproposa kuti anenge abatwa aba transforma mitongo iripo ipfuure isvike kana 20-30 years mujeri. Nekuti nhamo iri kuona vanhu vamwe kune mamwe maarea magetsi vanenge vainawo asi transforma hausisi. Vanhu vari kuona ndondo nembavha idzi. Saka tinoda kuti tiise mutemo wekuti ukangoonekwa uchiparadza chinhu chine zvekuita nemagetsi, ingave hydropower kana solar kana wind, tinoda kubatanidza ipapo kuti uri kuenda kujeri kwenguva refu. Zvatakaita mbavha dzemombe hante zvinokwatinyarareika mitongo iyoyo yatakati iyo. Kana waenda kukoti, koti haisisina mvumo yekuti itaiwa apa ndokupa faini kana kuti chii kana kuti sentensi ye3 months, hapana. Kana tabvumirana kuparlamendi kuti 20 kana 30 years, izvozvo wabatwa une oiri yabva mutransforma kana copper kana kasimbi kabaud, enda kujeri kwenguva refu chai chai kuti vanhu vese vadzidze kuti izvi hazvitambwe nazvo.
Tichitarisawo zvikwereti zvine vanhu nemakambani, bazi renyu riri kuita sei kuti rionewo kuti vane zvikwereti havabhadhara vobatsira zvese?
Chichemo chandinacho chandiri kutaura zuva nezuva, chikumbirisa munhu wese ane zvikwereti kuzesa. Ndofunga Blessing wangodaro uchizviziva kuti zvikwereti zvedu kuzesa i1.2 billion. Hurumende kana takatarisa vane zvikwereti zvine zvikwereti zvishoma, yanga ine zvikwereti zvishoma, 20 million vabhadhara vatobhadharai nekuti 20 million pamusoro saka pachichemo chataanacho ndechekuti malocal authority makanzuri avachibhadhara ovetendindazi nemariwo yakawanda over 200 million taibhadhara kwozoitawo isusu vana blessing nana fortune nevo 350 million saka chikumbiriso changu ndechekuti munhu wese ngatizamei kana tikambobudisa mari inoita 200 million iyoyo ndikaipiwa inokwanisa kuti ndibatsire panyaya yekubhadhara Eskom neHPP tikakwanisa kuita izvozvo pamwe tokwanisa kutsvaira load shedding yatiza saka tinotarisira kuti vanhu vese vanzwisise kuti chibereki chiripo ngachibhadharwe.
Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nezuro rakapedza mitengo yemafuta yekufambisa dzimotikari. Peturu yava kuita madhora manomwe namasendi makumi mana nemapfumbamwe parita roga roga, kuchitiwo dhiziri richikwidzwa kuenda pamadhora manomwe nemasendi gumi nemapfumbamwe parita. Vanotungamirira sangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kuedza kusangana navachasi pamusoro pemitengo yemafuta yedzimotikari iri kuramba ichikwidzwa. VaGoliath vati dai hurumende yamborega zvekuda kuita mari kubva mukutengesa mafuta edzimotikari irerutsire vanhu vachiri kuenda kumabasa.
Vanhu havasi kufara nezvaitwa izvi, vari kuti mafuta edzimotikari anokwira kangwa ngani zichinge ichienzanisa nenyika dzakatikomberedza dziri musadhi. Kukwira kwemafuta kusina tsarukano kuri kumbofamba sei uyezve chii chiri kunyatsoitika chatisingaudzwe chiri kuita kuti mafuta edzimotikari akwire zvakadai?
Ko, pavanhu vanenge vachienda kumabasa nevamwe vanenge vachienda kunoshanyira hama kumareserva, chii chamuri kuona?
Vanhu vanoenda kumabasa nevanoshanyira hama vazhinji vanoshanyira hama kumareserva havachakwanisi kuenda kunoshanyira hama nekuda kwemutengo wemichovha yakukwira zvakare. Kukwira kwemutengo yemafuta kunokonzera kuti mutengo wemuchovha futi ukwire zvakare, nekuti ivo vanongoita pachirungu yanoti pass on mutengo kuvanenge vachifamba nemichovha.
Ko, imimi sePassenger Association yeZimbabwe, pane zvamambotaura here kuhurumende kana kuti pane zvamuri kuronga here kuita nenyaya iyi?
Isu sesangano rePassenger Association takatombonyora tsamba tichikumbira hurumende kuti idzikise mitengo yemafuta iite kuti vanhu vari mubhizinisi rekutsukurwa kwevanhu vaonewo mafuta aya zvainyore kubva kumaserve stations akatarwa munyika yese, asi iyo havana kunge vachizvitambira, vaingotaura nemaribheti. Ndakati ikonomi yedu iyi tikaudza kuti haidi zvemaribheti zvamuri kutaura izvozvo, tingoitawo zvamuri kuita kumazuputi munenge wapofiwo yakatisubsidize yakadzika kuti titakurwe chese tisvike kumabasa.
Imimi sePassenger Association of Zimbabwe moita sei?
Isusu tichaiedza nepatinogona kuti tione gurukota rezvemafuta edzimotikari ivo vachasi, tichivabatisa kuti itai ongororo yakasimba munyatsooni kutambura kuri kuita vanhu. Musatarise divi 1 yevanhu vari kuda kuita maprofiti akanyinyisa nekuda kwefuel, asi nyatsotarise kuti vanhu vari kunyatsochema stay, nekuti zvichakonzeresa kuti mumwe musi vanhu vachafuma vasingaende kumabasa nekuti vanenge varwadziwa. Vanhu vari kurwadziwa
avo vange vari mutungamiriri wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mamwe masangano ari pasi pesangano rinomirira vashandi vemuboka rezvekudya reUnited Food and Allied Workers Union anonzi akwanisa kuwirirana nevashandi rwi kuti vawedzure vashandi mari dzemuhoro. Asi mamwe masangano anonzi akatozoenda kumutongi gava kuitira kuti vayananiswe sezvo vashandi rwi vari kunzvenga nerekuti havasi kuita mari. Munyori mukuru wesangano iri vaAdhonia Mutero vanoti nezuro muvhuro nengo dzavo dzinoshanda mumapoka anogaya upfu nevanogadzira shuga vakawirirana nevashandirwi vakawedzerwa mari dzemihoro pamwe nedzokubatsikana kusvika pamadhora ari kuita pakati pemazana masere nemazana mapfumbamwe pamwedzi. Ngati nzwei hurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi kuti zvinhu zvakaoma ende nhengo dzedu dzemufood and allied industries dziri kuchema semachemero ari kuitawo zvizvarwa zvizhinji zvemuno munyika kusiya kwevavo vashoma vanogonange vachiwanawo nemawaniro enzira dzakasiyana siyana inosanganisira mudindindoga neumbavu. Saka ichokwadi kuti nhengo dzedu dzemufood and allied industries dzaomerwa zvikuru nekudura kwava kuita raramo muno munyika.
Saka muri kugara pasi here muchitaurirana nevashandirwi?
Tiri kugara pasi hongu tiri kuita manegotiations, but manegotiations acho mari yatingati manegotiations acho hapana mari, nokuti mari yatinoda nezvayo haisi kukwanisa kutenga zvaikanga ichitesewa gore rapera. Saka ndoda mudzigo riripo iroro izvo zvinoda kwandirika kudaiwo mufood industry yakaitwa zvipoka zvinosvika gumi nhasi chemilling vanoita zvokugaya huku nana flower vatowirirana vawirirana kuisa mari yavo yemuhoro kusanganisira maalawances anova transport nehousing yainga iyo pasi zvishoma pe1000 asi mari iyoyo ichisvika pa1000 ipapo fuel yamukawo yakangoitawo chimbwa mutengo chaivo. Zvazvinoreva zvokuti pamwe kutanga mangwana totarisira kuti zvinhu zvee zvinenge zvakwirazvo zvazviri kuda ndezvokuti business rinokwidza mitengo mushandi asati ahora kana kuti asati awedzerwa mari rozokwidza zvemutengo kana mushandi awedzerwa mari. Saka rokwidza mutengo kaviri. Saka kureva kuti vakwidza mutengo vashandi vasati awedzerwa mari iyoyi kureva kuti mangwana zve tinotarisira kuti vakanzwa kuti kune zvautsutsirwa vari kunokwidza zvekutora zvemari yayo. Saka hapana kwatiri kuenda hongu tiri kutaura asi hapana kwatiri kuenda
Saka pari zvino vashandi vakawanda vari kutambira mari
nemufood industry masectors apedza anotiwo food processing nemilling nesugar refinery average yavo i900 kuita vamwe vachiri pamakakatano avo vaita kuti makakatano avo aende ana mutongi gava kuarbitration vanotiwo brewing baking kuita vamwe vasati vatanga kutaurirana vanova vari musweets and confectionery nemamwe masekta akadaro asi sevanhu vanobva muindastry imwe chete tinotarisira kuti nokuti kune vamwe vawirirana kudhara mazinzi mamwe acho ese anogona ngari mudhuze imomo nekuva between 800 to 900 for the period inosvika muna September then wozogara kuti pasi kubva muna September wobva vaenda nechimwe chikamu chekupera kwegore kubva muna September kusvika na December.
Pane vari kurasikirwa nemabasa here?
Iya zviri padiri chokutanga nechekuti ichokwadi kuti vashandi nhengo dzedu dzimwe dziri kurasirirwa nemabasa not only nenyaya yekuti maraw materials ari kushayiwa but nenyaya yekuti magezi kana mvura chaiyo inogona nge ichishayikwa yekuti vanhu vakwanise kubika zvokudya zvacho but of late magezi iko zvinezvi ndo ava pa1 haachazikani nguva yaanoita sei yaanouya ndo dambudziko hombera tivatenge vashandise majenarata zvakare fuel yacho kapandikwa iri kudhurazve zvoita kuti product yavo yavanozogadzira pakupera kwezuva capita sei inge yakudhura. Saka izvozvo zvaakuita kuti vana muzvina business vange vachidzorera vamwe vashandi kudzimba vamwe vachimbodzokerai tozongaidzira kana zvinhu zvanaka. So ichokwadi kuti iro zvinezvi mava nekusagadzikana kwakanyanyisa muvashandi hauchazivi kuti mangwana ukadzokera kubasa unowanzira uchinzi ushandire panodzokera kumba. Kwoita kechipiri zvakare ndiko kuti mune umbavu huri kuitwa nana muzvina bhizinesi ivavo votora advantage yezviri kuitika kuti vangonyepawo kuti Burungu na zunzaba oma sara ngozogirai. Asiba chita mazimari.
Awa wangu ari mnyori mkuru wesanganore United Food and Allied Workers Union wa Adonia Mutero variparu nare Muharare na Jonga Kandimiri we Studio 7. Chombo tarisa shiruma pepa nao anasi. Muherald mune nyaya inoti mtewezeri wa mtungamiri wenyika wa Konstantin Chiwenga wa biswa mchipatara South Africa wakaendiswa kuchina kunorapta. Mudaily News mune nyaya inoti nengoze paramende zinoda kuti urumende iise mariparu TV yokubatsira kuchengetwa kwe nengoze paramende zinengeza shaya. Mukronicle gurukota rezo kutongwa kwe matunu wa July moyo. Wanoti Zimbabwe inoda mari inoita mazana manomwe ane makumi matanhatu nemasere emadhora ekuAmerica kana kuti United States $768 million kuti igadzirise zvinhu zvakaparadzwa nedutu mpengo Cyclone Idai. Bepanao rezimlife.com rinoti gurukota rezvemutemo vaziyambi-ziyambi vaendeswa kuchipatara kuBorodelo zvechimbi-chimbi vakapinzwa muwadi yevanonyanya kurwara. Muchikamu chino semazuva este tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi, wana mkoma Jonga, wana mkoma Tawanda Wande, chinotenda nechirongwa chenichi, nini ndiri kurwadziwa madzangu nezvirikuitika pasi mapa, kuti fuel iri kukwira every day, fuel iri kukwira every time, haina zororo, iri ngoti kubuda kwezuva, yakwira, kwira kwari yokwira, inini yangu ndiri kuti vamunangagwa. Munhu mukuru ngavaonewo zvavari kuitawo mwana. Ngavadzidzire zvaitwa naMugabe. Ndiri kurimemba rimwe gore pakaenda vaMugabe Malaysia vachidzoka vakawana zvinhu zvakwira kwira. Vakapopota vachiri paairport. Kuti vamunangagwa ndisumbonzwa pavanombotaura kuti zvinhu zvingazvipire vari kutozvibhiga kuti 2030 ndeninge ndiripo. Ndorwadziwa naPresident akadai nakumana. Zvinorwadza hama dzangu kuti nyika yongonzizwa nezwa inokwira mafuta. Ende mafuta ndo anokondora zvinhu zvese munyika. Mafuta edzimotokari ndo anokondora zvinhu zvese munyika. Ino kana kukwira every day, every time. Yo, zvichanakidzi manje. Zimbabwe yaya kumawere manje. Mari dai vango chitarisa Zimbabwe. Nekuti president ya Zimbabwe hamina kana njere president ya Zimbabwe.
Makadi kuvateereri veZimbabwe pamune Studio 7. Haiwa ndikutaura hangu ndino wasani. Ndachema chema zvakanyanyisa nenyema reschool fees. Kana ticha akandabata pasi kuti achadi basa sitakabhadhara school fees. Mari yedu iri kushandei. Iri kusenzei mari yedu yeschool fees. Indaitoti mari yeschool fees iri kuwedzera kubhadhara ticha. Zvino kana hurumende iri kukoniwa isu tichibatsiridza zvorewei. Saka wana kanga warege kuchidzingwa kuchikoro. Uye ticha ngarege kudzinga wana kuchikoro kuti enopiwa school fees nemubereki wako. Bhoza hazvibatsiri kuti torasa mari munyika vanoedu vachiswera vakagara mudzimba vachifudza mbudzi.
Ndinokwadzisai vashamarari vedu ndichiti makadii mose. Ndokwadzisa mose vana veZimbabwe muri munzvimbo dzakasiyana siyana nenyika dzakasiyana siyana nokusiyana kwadzo. Aiwa ndinodawo kutaura zvokutaurwa navachasi pamusoro pekuda kupereta mari yekubhadhara magetsi kusouth africa. Orit, kana vachinge vakwereta mari iyoyo vakuzobhadhara econet vachipa magetsi vasingabhadhari sezvo vanenge vakapirwa mari kare. Ko kusouth africa kwanenge vachitora magetsi ikoko vanenge vachibhadhara nei? Chinongodzokera futi chikwereti panzvimbo yacho futi zvokosvika pakuvharwa futi magetsi. varume vakundikana ava. Varume vakundikana iko zvine zvifuweri yakwira. Mari dzevemuhoro dzevanhu vanoshanda hatsikukwidzwa. Varume vakundikana ava dai vambopawo murume anodzichamisa uyu. Atonga vamboonawo kuti nyika inotongwa sei. Timbomuonawo iye achitongawo. Vakundikana tinotenda hangu makandibudisawo pachirongwa. Ini ndini Innocent Mahaji ndiri South Africa.
Mamuka sei Studio 7 pamwe chete nevateereri. Saka zvavangatozvirova dundundu vachiti vari kuudza vanhu kana kuti kuzivisa vanhu nyaya yechivengwa. Zvinochinja nyika here izvo kuti nyika inaki? Kana kuti zvinotipa magetsi kana mvura. Kavagadzirise nyika kwete kuti vatizivise kuti chivengwa aiswa kuchina mangwana aiswa kusouth africa. Hazvimbofa zvakatipa fuel kana mvura kana magetsi. Hazviitei
kwazuva ivashamarari munotipa nhau dzinotifambira chaizvo mustudio. Ndinodawo kutaura pamusoro pematicha aya kuti kana achinzi anohora 30 US vavo, hurumende ine hanya nevanhu here kana yakadaro? Nekuti ivo havana basa, nekuti vana vavo vanodzidza out. Iko zvinezvisi vedu vana varimo muzimbabwe havasi kudzidza, vana vongogara kudzimba. Angaenda sei muticha kubasa kana achihora 30? 30 inobatsirei 30 US? Hurumende ngaione zvekuita. Peturi riri kukwira zuva nezuva. Zvinhu zviri kuoma munyika, zviri kungoramba zvichioma. Hurumende iri kutoziva here kuti zvinhu zviri kuoma kudai? Iri kutonzwa here zvinhu izvi kuti ndozvemamirire akaita nyika yedu yeZimbabwe? Zvoenda kumawere nhasi.
Makadini vashamarari veStudio 7? Ndiziita ndinonzi Tatenda Makina, ndiri kutaura ndiri Pretoria, kuPretoria East. Mashoko ataurwa ndiva mutodi ekuti hanzi vanhu mishonga yavamo munyika kana kuti mishonga iri kuunzwa munyika nemameshinzi avamo munyika havamutodi ngavasatambaniswa vakomana. Vanhu vari kurwara, vamweni vari kufa, mishonga yechinzi hamuna. Saka mungataura kuti madhokota acho basa ravo nderei? Kwaakandodzidza kwacho havasi kudzidziswa here kushandisa mameshinzi akauya acho? Ngavasada kujairira vanhu mutoi unonyepa.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura maonero amunoita. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro mufuro, New Zealand yakadzika mitemo mitsva inobata avo vane pfuti. Pfuti dzese dzinonzi dzinyoreswe. Vasiri zvizvarwa zveNew Zealand havabvumidzwe kutenga pfuti, uye rezenisi dzepfuti dzichatorwa patsva mushure memakore mashanu kwete gumi remakore sezvanga zvichiitika. Mitemo iyi yakadzikwa mushure mokuurawa kwevanhu makumi mashanu neumwe nekukuvadzwa kwevamwe vazhinji mumwedzi waKurume gore rino. Gurukota rezveutano reDR Congo rakasiya basa mushure mokunge rabviswa pautungamiri hwechikwata chinorwisa Ebola munyika iyi. Svondo rapera, sangano reWorld Health Organization rakazivisa kuipa kwaita zvinhu muDR Congo nenyaya yeEbola. Mutungamiriri wenyika vaFelix Tshisekedi vakadzinga basa gurukota iri apo rakange riri kunze kwenyika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica zvaronga gungano rekuti vana vavo vasangane vadzidze mitauro yekuZimbabwe uye kuti vagare vachirangarira tsika nemagariro enyika yavo. Umwe wevarongi vegungano iri amai Sivongile Chida vanogara mudunhu rePennsylvania vaudza Studio 7 kuti Mukutaurira pachavo sevabereki vakaona zvakakodzera kuramba vachiuchidza vana vavo pamusoro petsika nemagariro zvekumusha kwavo vachiti vari kuda kuti vana ava varambe vachiyeuka mitauro yekumusha. Gungano iri richave remazuva matatu kutangidza nechishanu uye richaitwa muguta reGettysburg mudunhu reMaryland. Tabata amai Swongle Chide kuti tinze nezvegungano iri.
Tiri kuuya kuWashington mudunhu reWashington DC nevana. Tine mitambo yatakagadzirira vana kuti vana vatambe pamwe chete vazivane nesu vabereki. Titaurirane nezvematambudziko atinosangana nawo tichichengeta vana nekukudza vana vedu vanovazvizarwa zveZimbabwe vari kukurira mudiaspora.
Izvi muchazviita sei?
Tiri kuungana madzimai, tine mafamilies about 15 vari kuuya achibva all over the United States vari kuuya achizosangana. Saka musi weFriday tichasangana totanga mitambo yedu. Tine ngano dzichataurwa pana tesevhiki. Tandimba vari kuuya kuzotaura ngano. Tichange tichitamba mitambo vana dudumburi vana vachizivana. Tichatamba mitambo yakawanda kuti vana vedu vadzidze tsika dzedu nemagariro edu atinoita kuZimbabwe.
Ko, pane vana vasati vanyanya zvekuziva mutauro wokumusha munozvifambisa sei papa?
Zvatinoita tinoto zvimwe zvakawanda nekuti vana vedu vamwe vazhinji havatonzwi tishona. Tiri kuda kungoisa muvana vedu rudo rwekuziva kuti ndivanani, rwekuziva kwavari yatingati pachirungu identity. Tinoda kuti vana vedu vazive kuti chero vari kukurira muAmerica vane hunhu hwavo hunobudikidza nesu vabereki vavo hunobva kuZimbabwe. Nekuti takaona kuti chero mukudzvinyirwa kuitwa kwakaitwa vanhu vachema vakatorwa kubva kuAfrica vari maslaves, chinhu chikuru chavanochema kuti vakabirwa iidentity yavo. Isusu tichiri nayo identity yedu and tichiri kukwanisa kupa identity yedu kuvana vedu. Kuti chero vana vedu vazokura vakaita vana vavo vakaita vazukuru vavo, vacharamba vachiziva kuti zvizvarwa zveZimbabwe and vanokwanisa kudzokera vachinowana pane midzi yavo.
Chakaita kuti mufunge izvi chii?
Chakanyanyisa kuti tifunge izvi ndechekuti vana vedu vatiri kuchengeta muno muAmerica vari pakati pemaculture. Vana ava tiri kuda kuvakudza semaZimbabwe asi vachipfuurira muculture yemuAmerica. Saka takatoona kuti pane dambudziko rekuti isusu makuriro atakaita hatiriwo makuriro achaita vana vedu.
Zvimwe zvamunenge muchiita apa zvakaita sei?
Tichaita mitambo yakawanda nekuti tinoda kuti vana vauye vanakidzwe. Tinoda kuti vana vagodzoka gore rinouya nekuti tikuda kuti izvi zvirambe zviri uri mitambo uchaitwa gore negore and tikuda kuti urambe uchikura. Saka tichaita mitambo yakawanda, kuchaitwa mafashion show, vana vachapfeka nhumbi dzavo dzekuZimbabwe maZambia vachimodhela. Kuchaitwa talent show, vana japreza vachaimbiwa, vana vachatamba. Tikungoda kuti tiise rudo rweZimbabwe kuvana vedu kuti vana vedu pavanofamba kundoko akabvunzwa kuti unobvepi anoziva kuti ndinobva kuZimbabwe and tikuda kuti vave nerudo rwekuti kuZimbabwe ndiyo nyika yatakabva.
Kana muchiti vana mungatitaura kuti muri kutarisa makore pakati pemakore akadini?
Tine vana vanotanga pa2 years kusvika pa18. Vana vedu tine vana vadiki vema2 years vari kuuya. Vanenge vane yavowo programu, vachange vachidzidza mureza weZimbabwe, makala eZimbabwe, mhuka dzekuZimbabwe. Tozoita vana vane 8 kusvika 17 vachange vane zvimwewo zvidzidzo zvavanenge vanazvo.
Umwe wevarungu yegungano revana vekuZimbabwe vanogara muAmerica, amai Swongle Chida, vari parunhare kuPittsburgh kuPennsylvania neStudio 7. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemhando dzemoto rinoti mitemo yenyika ngaivandudzwe kuti iomesere vanoba matransformers emagetsi. Sangano rePassengers Association of Zimbabwe rinoti rinoda hurukuro navafortune chasi pamusoro pekupidzwa kwemafuta edzimotikari. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.